manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 8/2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga vachiti vakadzinga vaEmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekuda kukanganisa kutongwa kwenyika zvakanaka. Mashoko atiri kutambira anotiwo vaMnangagwa vamboenda mupoteri kuSouth Africa vachityira upenyu hwavo. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yameya weguta reAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga kubva pavakadzinga mumwe watedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vakanga vanonokerwa nekuda kutonga zvekusvika pakuvazvidza. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamberi peri yeZanu PF nakomuna dharaji Mugabe.
Vashaura nevatsigiri vavo nhasi pamuzinda webato ravo pamberi pemusangano wekomite pamusoro webato ravo wepolitibhiro vaMugabe vati vakadzinga vaMnangagwa nepamusana pekuti vakange vovazvidza.
President will carry me to victory. Ndo yavanga vachifunga zvino president vairamba kufa vairamba kubva zvino zvaramba kudaro. Wakajinda kuita zvekupoera ini ndokuchironga zvino kuti vanhu vakakuipai mbiri kukuendirai minezviri pamusoro uyu mudzimai uyu anonzi mudzimai wapurezidendi anoramba achikukritisizai ndiachatanga kutaura ngatiitei midungwe yemota dzichauya nevanhu vachaita manoise chete vamwe uku.
VaMugabe vati vaMnangagwa vakanga vononokerwa nekutonga zvekuti vakange vave kuenda kumapostori kunobvunzira kuti vachatora matomhurini kubva kuna ivo vaMugabe. Vaenderera mberi vachiti kuita mutungamiriri wenyika kunoda vanhu vakazvipira kumirira nguva vachiti rwendo rwokuti munhu azotungamirira rwurefu rwune makuva mukati uye haruna kudimurira.
Hauyedze kuti rwendo rwakaeba dai ndatsautsira kuti ndikurumidze kusvika ndoenda nechinzira chepapapa zvinzira zvacho zvine shumba. Zvine makomba zvine rufu. Chenjera, mose mayuthi tochenjerai. Rwendo rurefu harudimburirwe. Aiwa. Harudimburirwe, there is no shortcut to being the leader of the people.
VaMugabe vatiwo vaMnangagwa ndivo vaipesvedzera kuti amai Joyce Mujuru vadzingwe mubato vasingazive kuti vaMnangagwa vaifambisa tsoro yekuda kuzovatorera masimba. Amai Mujuru vakadzingwa muhurumende pamwe nemuZanu PF muna 2014 vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura vaMugabe. Murongi wemisangano mboka rebe chidiki muzanu PF, Re Youth League, va Innocent Hamandishe, vachiwo vamunangagwa vakanga vazadza vatsigiri vavo mapazi ose ehurumende kana kuti state capture, vachiti vanhu vose ava vanofanira kudzingwa.
Nyaya baba yemalakosi haigumire mupati chete. Kuma government institute ikoko kwangwa zara futi malakosi, maboss mama ne malakosi. Hila inawo vese ti clear system tunakuwa zoba ma election. Vanhu vaipa hava. Pasipasinela kosi.
Vataura vakamirira ma province ose ZANU PF pamusangano uyu, pamwe nevataura vakamirira boka revechidiki, pamwe neremadzimai, vati vakabvumirana kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika, amai Grace Mugabe, vatsive vamunangagwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika, amai Mugabe, avo vataura vachiita kunge munhu ari kuparidza, vati vachaita zvinhu zvinenge zvataurwa nevanhu.
Ndakangwa kuti hanzi, ukabuda muzano PF hanzi unonyana sesheshizha. Manje ndoda kukudzai kuti ukabuda muzano PF unounyana sesinini. Rinoita zvoita sinini richifamba rino. Nyangwe rikada kutatamuka sei rinorama rakangounyana. Unounyana sesinini ukabuda muzano PF. Zvino ini dzimwe nguva kana ndichitaura ini ndichiti ndichikota vhesi yangu iyaya ndinofarira sere Proverbs 16 verse 9 kutaura kuti in the heart human plan their course and the Lord establishes their steps. Mumoyo make munhu ane pfungwa dzake dzaanoti mangwana ini ndichave mutongi ndichave pana Mugabe asi Mwari anenge aine maplans ako. Saka munhu wese ukanzwisisa Bible kuti utungamiriri hunobva kudenga hausi hwokumanikidza.
Vose vari kufungidzirwa kuti vari kutsigira vamunangagwa vanga vachitsoropodzwa pamusangano uyu uye washandiswawo nevatsigiri veZANU PF kukumbira ruregero rwokusveriredzwa kwakaitwa amai Mugabe kumusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki veZANU PF kubulawayo pakupera kwesvondo. Zvichakadai vamugabe vati nyaya yataurwa yekuti mudzimai wavo agadzwe semutevedzeri wavo vachaiongorora nezvayo pamusangano wekongresi yechimbi chimbi yakatarisirwa kuitwa muguno uya.
Ndikati dai wamboda risanguva nekuti zvimwe pamwe mhepo chauya azviramba uchimbopenya kunge zuva.
Ndakamirira Sigwezazeni muHarare, ndiri Thomas chiri pasi.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanonzi vanyora tsamba kuvatori venhau vachiti vabuda munyika vachityira upenyu hwavo. Mumashoko aya atsinirwawo nevatori venhau uye vamwe vari pedyo pedyo navo, vamunangagwa vati upenyu hwavo nehwemhuri yavo huri panjodzi kubva kuvanhu vavati vakamboedza kuda kuvapfuudza nemuchetura. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vamunangagwa vamboenda kunopotera kuSouth Africa pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherish Charamba sezvo vanzi vanga vari musangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeSouth Africa vaClayson Monyela sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutsamba iyi vamunangagwa vanoti bato reZANU PF rave kuita kunge umambo hwemhuri yavamugabe chete. Vativo iko zvino yave nguva yekuti vanhu vamire kunamata vamwe vanhu vanoda kuzviita savana Mwari. Vativo bato reZANU PF rapindwa naPongwe uye mashoko anoratidza kuti vanogona kuumba bato ravo voga nevamwe vakadzingwa, vamunangagwa vati vachadzoka munyika munguva pfupi inotevera kuzotungamira ZANU PF chaiyo, kwete yazara nevanhu vasina nhoroondo yehondo. Kuwedzerawo kusajeka kwezvinhu mubato reZANU PF, nasi munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda havativo ivo ndo vatodzinga vamugabe mubato nekuti havachatedzere gwara rehondo.
Inini ndaverengeswa speech asi ndatenda makomrades nemhaka yekuti vaona dambudziko rave nenyika rave nerevolution. Saka vakawirirana kuti aiwa ngatichidzingai mugabe wacho nemabhururu ake nemhuri yake tichironga musangano wedu tichienda mberi.
Vamati madanda vatu vamugabe vauraya bato reZANU-PF vakati havasi kuzosiya bere rakarinda chitunha. Bato reZANU-PF rinonziwo rave mubishi kudzinga makurukota ehurumende ose, nhengo dzedare reparamende nedzimwe nhengo dzebato dzinofungidzirwa kuti dzinotsigira vamunangagwa. Politibiro yeZANU-PF iri kutosangana pari zvino muHarare. Vari kunzi vadzingwe vanosanganisirawo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvevasori vaKembo Mohadi, gurukota rezveumhizha wekusora vaPatrick Chinamasa, gurukota rinoshanda muhofisi yavamugabe vaChris Mushowe kumatunhu aitawo kugedageda kwemeno kwakanyanya nenyaya yekutya kudzingwa kuMidlands nekumasvingo. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 kuti vakangomirira kuona kunowira tsvimbo nedohwe.
Hatisati tava nemukana wekuti tingati kupai zvizere kuti pane vadzingwa here kumasvingo, pane vasati here kana kuti pane vadii. Chatinongoziva kuti mupano ari kutaurawo kuti uda kugara nhindo vadzingwe, zvimwe zvangu havuri kuengana.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamhembe kuAfrica vanoti zvinonetsa kuti vamunangagwa vakaumba bato ravo vangawane here rutsigiro.
Kunze kwavakambosarudzwa kuconstituency kwavo kwavakazosira mudzimai wavo, pachine iye atingati national scale hatisati tamboona hedu kuti vamunangagwa vanoita zvakadii musarudzo. Asi mumazuva azenge vaswedera pedo nekudzingwaya anga ava kuratidza kuti inogona kunge yanga yavawo nhengo muZANU-PF zvekuti vanga vavawo nechita chamutembwe chinovateverera.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuda kuti vamunangagwa vabatane nevamwe vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vakwikwidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Makateerera kuone penyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaCarlos Puigdemont avo vakabviswa pachigaro semutungamiri wedunhu reCatalonia muSpain nevamwe vavo vana vaimbova makurukota muhurumende vakasunungurwa nemusi wesvondo mushure mekunge vazvipira kumapurisa muBelgium. VaPuigdemont nevamwe vavo vakange vakurudzira kuti dunhu ravo reCatalonia ribude muSpain rive nyika yakasununguka ichizvitonga yega. VaPuigdemont vachamiswa pamberi pedare redzimhosva masvondo maviri asati apera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanogona kusangana mukupera kwesvondo rino kumusangano weze kumucheto wemusangano uchaitirwa kuVietnam. Chipanga mazano chava Putin munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaYuri Ushakov vanoti pane zvakawanda zvinofanira kukurukurwa uye vakagadzirira kuita musangano uyu. Hurumende yavaTrump yamisa kuchengetedza nekubatsira vanhu vekuNicaragua vanogara muAmerica vanosvika zviuru zviviri nemazana mashanu. Vanhu ava vanga vachibvumidzwa kugara nekushanda muAmerica pasi pechirongwa chetemporary protected status nebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica. Asi vanhu ava vanzi nebazi iri vabude muAmerica musi wa5 ndira usati wapera. Kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, uwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagovhota muBulawayo ndihwo huchiri pasi pasi pane mamwe matunhu ose. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 parunhare kuti kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu kusvika nezuro vanhu zviuru makumi manomwe nezvitatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, avo vanopfuura zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe. Dunhu reMatabeleland North rave nevanhu vanopfuura zviuru zana nezvitanhatu uye dunhu reMatabeleland South rine vanhu vanopfuura zviuru makumi masere nezvina. Matunhu maviri aya pamwe neBulawayo ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kusvika pari zvino. Amai kupe vati uwandu uhu huri pasi pevanhu zviuru zana vavange vachifungidzira kuti vangadai vanyoresa kusvika pari zvino. Asi vati vanotarisira kuti uwandu uhu hunogona kukura kusvika pavanotarisira nekuda kwekuti vakatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota, kusanganisira kuve nenzvimbo dzekunyoresa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda pamwe nekudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Zaki iri kushandisawo mikana yemisangano kusanganisira yezvematongerwo enyika kupa vanhu dzidziso yakadaro sezvayakaita pamusangano wePresidential Interface muBulawayo nemusi weMugovera. Pamusangano uyu mumwe mushandi weZeka asina kudomwa nezita akaudza vanhu zvinhu zvinodiwa kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota.
Unogona kushandisa chero envelope yetsamba yaakambo receiver pamba paunogara. Envelope iyo yainenge ine zita rako neaddress yako yakadhindwa kupost iproof of residence. Unogona zve kuti inini zvese zvamataura izvi ndogona kuzvishaya kana kuti ndakatozvishaya. Tinokubvumira kuti huya kuzet kuri kuregistra ku registration point. Wouya wakatakura chitupa chako kana kuti passport yako. Wochikoti vanhu vezet ndipei affidavit. Vachakupa affidavit iya. Affidavit iya unonyora zita rako neaddress. Chete chete ndo zvinodiwa. Haidi kuti unyore chimwe chirungu kana chimwe chitonga kana chimwe chishona chakagozva handiti. Inongoda address yako chete nezita rako wosaina.
Zvisinei kuti vezeki vanoti kuita izvi hakunetsi, vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachichema-chema nerekuti vari kunzi varatidze magwaro anoratidza pavanogara ayo asina vanhu vakawanda. Mumwe mugari weMubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Humphrey audza Studio 7 kuti asati anyoresa nekuda kwekuti ange asati awana nguva uye ange achinzwa nyaya yekuti kunyoresa kwacho kunonetsa.
Yanga iri combination yokuva busy plus 14 I was told kuti zvo it's a big hustle for munhu asina residency nezita rake, and I'm one of those people. Saka for me to actually go there and start wasting my time ipapo ndandisingatombogona. But as it stands I heard kuti zvo pakachinjiwa the setup in terms of requirements proof of residence. Saka nasi chaiyo ndotofanga kutorana nemhuri yangu totoenda tonotraya kuti tiregister and see for ourselves kuti situation yacho yakamira sei.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zviri pachena kuti mutemo wekuti vanoda kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara uri kuviringidza vakawanda. Vanoti vamiriri veparamende vanofanirwa kuona kuti vabatana mukuita kuti mutemo uyu ubviswe.
Dambudziko riri kunyanya kuvepo semanzira atiri kuita mukufamba nokutaura nevanhu inyaya yeproof of residence iri kudiwa nezeki kuti munhu akwanise kunyoresa kuti avhote. Idambudziko ratakataura nezvaro kubva chirongwa chisati chatanga, asi vezeki vari kuramba vakamira ipapo vachiti inyaya yemitemo zviri paconstitution. Semazira atinoita mitemo inochinjwa nevanhu kupfurukidza neparamende. Saka tiri kudaidzira mapato yese ari muparamende, maMPs ese ari muparamende kuti vatarisise nyaya iyi, vaigadzirise, vabvise requirement yeproof of residence, nokuti ndiyo iri kukanganisa chirongwa chekunyoresa kuvhota.
Chirongwa chekunyoresa vanhu munyika chave muchikamu chechipiri chezvikamu zvina zvechirongwa ichi. Chikamu chechipiri, icho chakatanga musi wa29 Gumiguru, chinopetwa musi wa13 Mbudzi. Bulawayo ine nzvimbo dzinopfuura mazana mana, kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. KuBulawayo Metropolitan, endai kuBulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, and Aikushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, and Aiku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matebeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matebeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zishava Ningezi, Zishava Nerunde. Kutimu zive dzimwe nzvimbo, uye kutimu yato ziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Gungano rekupambairo vanhu vanoshanda kusimudzira nharaunda dzavanogara nekumusha veku Zimbabwe vave kugara muAmerica reZimbabwe Achievers Awards kana kuti ZA riri kuitwa kuDallas, Texas musi wa11 Mbudzi 2017. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita rombo rakanaka rekuita hurukuro nemumwe wevari kuronga gungano iri vaGeorge Muzvare yatonderai Karimazondo vari kuTexas vaita nayo hurukuro inotevera.
Takatanga Zim Achievers Awards mugorera 2014. Ndineva ndinopinda navo kuchechi vane maelder angu muchechi. Takasangana tikaona kuti muno muAmerica mune maZimbabwen akawanda zvekuti vari kuita zvinhu zvinosimudzira mureza wenyu yeZimbabwe pamusoro. Saka takafunga kuti tiri kuno hurumende yedu haititende nekusimudzira kwatinoita. Saka sevanhu takangofunga kuti tingobatana titange chikwata chedu cheZim Achievers Awards tine chinangwa chekuti tikwanise kuti vamwe vari muno vaziva vamwe vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka zvinosimudzira zita renyika yedu pamusoro.
Chinangwa chaicho chaicho chakaitai kuti muite pfungwa idzodzo dzekuti munge muchipa mibayiro chii chakakusimudzai?
Saka taive nevanhu vataive navo mupfungwa dzedu vatakangoti patakatanga, kune vanhu vakati vananhingi pese panzi paitika rufu vanomhanya, pese panzi paitika dambudziko vanomhanya, panzi pane munhu ashaya pakugara vanomhanya. Saka ngatingovapaiwo ruremekedzo nekuvapa award yekuvatenda kune zvese zvavanoita. Ndo matangira atakaita.
Mibayiro yamunopa maodzi aya anouya nemari here?
Organization yedu iorganization isina mari. Vatapa maawards in the past tinovapa a plaque yakanyorwa zita ravo. Vese vanotenda kuti maita henyu mandisumudzirawo ndazivikanwa nevanhu kuti ndinoita chinhu chakati.
Chiitiko ichi chiri kuitikira kupi chaiko chaiko?
Gore rino tinenge tiri kuDallas, Texas kuhotel iyo inonzi Marriott Dallas at Quorum. Tine entertainment, tine mukomana muimbi anogara imo muno muAmerica anonzi Peter Tulane, uyezve tine mukomana Alfred Gainga anozivikanwa nebiri yeComedy.
Zviri kuitika rini izvi?
Musi wa11 November tinotanga na 6:30 PM manheru. Vanoda kupinda kugeneral admission is $60, kuVIP is $75. Asi chandoda kukurudzira vanhu musandabva pano ndechekuti tengai maticketi. Gore rakapera takazadza tikadzorera vanhu kumba.
Avo vanga vari Muzvare tonderai Karimazondo mumwe wevari kuronga gungano rekupa vanhu mubayiro reZimbabwe Achievers kuTexas. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muAmerica nezuro vakapa meya vari pachigaro veEdward Palowski mamwe makore mana ekuti vatungamire zvakare guta ravo. VaPalowski vakakunda vamwe vanhu vana vavaikwikwidzana navo vanosanganisirawo chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo. Mutero wedu nhau Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vatembo vakakwanisa kuwana mavoti anoita mazana maviri chete zvichienzaniswa nezviuru zvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nemasere akawanikwa navapoloski vebato reDemocratic Party. Vatembo vanoti vanotambira chose zvakabuda musarudzo uye vanotora mukana uno kukorokotedza vapoloski.
You know, I would like first of all to congratulate Mayor Poloski akawina. Inini wo, you know, semuna angaripo chikwiza na ino amwe 3 wangaripo uwe 5 of us. Pai ngu kwanza ubuda munu wandi ya kwanza wina cheti saka. Tunowa congratulate wa Poloski utiwa wina for the 4th term. First of all, tena utedu yanga isina kunyanyo naka.
Vatembo, waka kwikwiza waka jimirira. Vano tichikuru chakanyanya kuita kuti vakundwe zvinemutsindo wakadai. Inye kuti vanhu vavaimirira vazhinji vavo varombo izvo zvakaita kuti vakundikane kubuda kuenda kuno vota sezvo kwainaya zvakasimba. Vapoloski vati vakasarudzwa zvakare nekuti zvavaitira vagari vemuAllentown makore 10 avanga vari meya zvikuru kwazvo. Vati vakakwanisa kuunza mabasa nebudiriro muguta ravo pamwe nekuvandudza nyaya dzedzidzo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muPhiladelphia muno Pennsylvania chaiteverawo sarudzo dzakapindwa navatembo idzi amai Angela Moyo Hadi chinoti kukwanisa kukwikwidza kwakaita vatembo musarudzo dzekuAmerica mucherechedzo weutongo wejekerere unowanikwa muAmerica usingakwanisi kuwanikwa kumusha.
Handisingoti hatichasvika pastage yokuti nezvatadzidza tiri kunze kwenyika, you know. Zvakati mbochaura kuna mukomana kuti ndane 20 years ndiri muno haisi nguva yakareba zvayo kasi nguva yakareba, you know, zvatadzidza nezvatajaira. Ndinotaura madiro, ndinoita madiro, you know, ndinongofunga madiro. Saka ndisvike kumusha kuya kuenditange kutaura madiro.
Asi vatembo vanoti kunyanga hazvo vasingashuviri kuti vapoloski vasungwe, vanofunga kuti nyaya dzavari kupomerwa dzinodarika makumi mashanu dziri kumatare edzimhosva dzichavatadzisa kuita basa ravo rehumeya nemazvo sezvo vachange vachimhanya mhanya kuenda kumatare edzimhosva.
Handizivi vanhu ndivo vakaita kuti vasarudze vapoloski, but vanhu vari kuziva kuti vapoloski pane mhosva dzavanenge vachimirira mumatare. In January vanenge vachimirira madare, but handizivi kuti vanhu vakafunga kuti, you know, kuvhota kwavari kuita zvichavafambira kana chii, but ini ndinofunga kuti izvo zvandaigara ndataura kuti ini handiva handidi kuvakurudzira kuti vaende kujeri kana chii, but zvinhu I think zvichaaffecta kuranwa kwecity council imunomo.
Asi vapoloski vaudza Studio 7 kuti havaoni izvi zvichivatadzisa kuita basa ravo nemazvo. Vaimirira bato reRepublican Party Vanette Hyman vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mana ane makumi mana kuchiti vaJohn Ingram vaive vakazvimirira vachiwana mavhoti mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe. VaRay O'Connell vebato reDemocratic Party avo vainge zita ravo risiri pamagwaro ekuvhotera vari anganzi pachirungu Right In Candidate vakawana mavhoti zviuru zviviri nezana rimwe chete nemakumi mapfumbamwe ane pfumbamwe. Guta reAllentown rakawambwa mugore ra1762 uye pari zvino rine vanhu zana nemakumi maviri ezviuru nemazana maviri nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuAllentown kuPennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga vachiti vakadzinga vaimbova mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa Basa, vachiti vaMnangagwa vakange vanonokerwa nekuda kutonga zvekusvika pakuvazvidza. Mashoko atiri kutambira anoti vaMnangagwa vabuda munyika vachiti vari kutyira upenyu hwavo uye vamboenda muupoteri kwenguva pfupi muSouth Africa. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yameya weguta reAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 8 kuLwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kutizwento kwakayeba. Danga tsawutsira. Kuti ndikurumidze kusika. Ndoenda nechidzi.
Lolu hambo lude ukamagama. Ungabe wathini. Kuti ngithathe indlela yokuqhuma ukuze ngiphange ngifike.
Umongameli Mgabe uthi abasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abaseleyo kubandla leZANU-PF bazaxotshwa. Yena uMnangagwa osanda xotshwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli kaMgabe ubikwa esebalekele kwele South Africa esithiwe savela impilo yakhe. Isizalwane seZimbabwe sinqotshiwe kakubi kukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ochoche esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe ngomvulo umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi sebalekile elizweni okwamanje ngoba esesabela impilo yakhe lemuli yakhe ngemva kokwethuselwa ngabantu athi bake bamfakela ichefu ekudleni eGwanda ngenyanga ezisanda kwedlula. Embikwena wethu lenamuhla ozaphuma emaphephandabeni azimeleyo kusasa. UMnangagwa uthe uzaphenduka maduze ukuze kokhela eleZimbabwe lebandla leZANU-PF. UMnangagwa yena obikwa ekwele South Africa uthi kasoze avume ukuxotshwa kuZANU-PF njalo uthi uMongameli Mgabe lomkakhe uGrace yibo abamele baxotshe ngoba sebebulele lelibandla lelizwe leZimbabwe. Ulandule icala alixotshelwe nguMongameli Mgabe elokuzama ukugenqula umbuso wakhe esithi okusobala ukuthi uMgabe unguntando kayiphikiswa ofuna ukufela esikhundleni. Umbuzo omkhulu ngothi yebo uzaphenduka na azemelana loMgabe uMnangagwa njengokwethembisa kwakhe. Nanso incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Amazwi lawa nje ngamazwi nje angenalutho, alugebheze, angatholanga lutho. Inkulumo yakhe nje lugebheze, akunalutho oluzikileyo ngayo. UMnangagwa uligwala.
Enye njalo incwethi ehlaziya ezombuso umnumzana Dumisani Nkomo oyisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi lanxa engelaqiniso lokuthi impela uMnangagwa uzamelana loMgabe utshengise isibindi esikhulu ngokwethula amazwi akhe.
Amazwi sibili ethusayo atshengisela isibindi esikhulu ngoba kwaluthwana ekosabalizikuse uthi sithola abantu ababeyingxenye yeZANU-PF ukuthi bevukele iZANU-PF loMgabe ngendlela enje. So
uMnangagwa uphinde wakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ebambane akhe ilizwe leZimbabwe kungelani lokuthi ngowaliphi ibandla. Uthi ibandla leZANU-PF akuseyilo ibandla abalibumbayo labo muyi uJoshua Mqabuko Nkomo ngoba uMgabe lomkakhe sebelenza elabo. kodwa umhlanga uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa nguye osekhuluma kanje ngonkomo ngemva kokukhokhela umbhuqazwe weGugurawundi.
uMnangagwa nguye osekhuluma ngonkomo namuhla kukanti ke eminyakeni edlulileyo ubembona unkomo njengokungumuntu obathi zidumbu kuthiwa zinedumbu bemthethisa bengamfuni njengomuntu bempisinyoka. Amazwi akhe lawo ngamazwi angelancedo vela akufelanga abantu bamlaleli, kanti uMnangagwa yisuyo lamacala eGugurawundi.
Ababe ngabalweli bempi yenkululeko abeZimbabwe Liberation War Veterans Association bekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bethule umbiko labo namuhla besithi kabasoze bamukele ukuxotshwa kukaMnangagwa kuhulumende. Bathi bona sebexotshe uMongameli Mugabe kubandla leZANU-PF. Kusenjalo ukuxotshwa kwabantu abanakanelwa ukuthi basekela uMnangagwa kuZANU-PF lakuhulumende kuyaqhubeka. Umongameli Robert Mugabe uthi abasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abaseleyo bazaxotsha labo kubandla leZANU-PF. Umgabe wethule amazwi la emhlanganweni oqoqwe ngabasakhulayo baleli bandla eHarare namuhla. Ugatsha lwabasakhulayo lo lwabesifazana lutshelela umhlangano ukuthi bafuna unkosikazi Grace Mugabe akhethwe ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Kubika uMavis Gama.
Bekuthulwa ingoma ezehlukeneyo zokukhaya umongameli ezigoqela laleyo esisetshenziswa sikhathi sonke lapho umongameli esiza kwethula umbiko wakhe eyahlatshelwa ngumhlabeleli olodumo uJah Prezzor ethi Mdaraja Uya. Umongameli Robert Mugabe uchasise ngokuthi uxotshe omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa njalo labasekeli bakhe abaseleyo ebandleni bazoxotshwa.
Kuthi izigwenjo zwakayeba ndaindetsawutsira kuthi ndikurumidze kusika ndoenda nechinhu.
Lolu hambo lude okwamagama ungaze wathini, wothi ngithathe indlela yokuxhuma ukuze ngiphange ngifike. Lezo ndlela zile zilwane zila magodi kuyafiwa.
Kuthi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe utshelela umbuthano ukuba ubukhokheli buvelela kuNkulunkulu hathi umuntu, kungeke kube yinto eguqulwa nje.
Zvino ini zimwe ngwakana ndichitaura ini ndichiti ndichikota vesi yangu iyaya ndinofarira Proverbs 16:9.
Umgcini sihlalo wesigaba sakoBulawayo umnumzana Dennis Ndlovu uthembise abekadebe kulo mhlangano ukuba lokho okwenzakala koBulawayo kungasoke kuphinde kwenzakale futhi.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani, kodwa lelo langa wazonde ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela, wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi, laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovinsi laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni.
Kwasekelwa ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo othe yena laba khokhelayo bezoqhubeka besekela uMgabe.
Siyathanda ukuxolisa njengeMath North ngendlela elaphathwa ngayo koBulawayo baba, ukuthi nithethiswe liyibukhokheli bethu nomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. Njalo sisekela omama abakhala ngesikhundla sabo ukuthi akulungisiswe kuconstitution. Njalo iMath North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama ufirst lady wama iDr. Grace Mugabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power.
Abenhlangothi zonke zeZANU-PF babikwa bevumelene ukuba kube ngunkosikazi Mugabe othatha isikhundla esichiwe nguMnangagwa, okuyinto umongameli athe izolungiswa emhlanganweni we-Special Congress okhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo. Kuvunyelenwe njalo ukuba baxotshwe bonke abaziwayo ukuba bebesekela uMnangagwa ebandleni lakunhlangothi zonke zengatsha zikahulumende. Inkokheli yebandla ithethelela ithuba ukwazisa umphakathi ngokuguqulwa kwegama legceke lendizamchina yelizwe eye Harare International Airport, laziwe ngokuthi Robert Mugabe International Airport. Abezanu PF abakhulume kulumbuthano bonke bebekhuluma kubi ngomnankagwa okhazwe njengomuntu obelobuqili engasebenzisani kuhle labanye njalo elimenemene. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumengisi Gama.
Dr. Grace Mugabe waye! Dr. Grace Mugabe waye! Pasi pasi nela chengis, pasi nela kos, pasi na emazim lagabu.
Lokhe liphansi kakhulu inani labantu asebebhalisele ukuvota kobulawayo lanxa kulomkhankaso okhuthaza uZulu ukuthi ebhalise. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isiphathamandla esibona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe ongu District Elections Officer uthi kuleli dolobho sekubhalise abantu abangaba izinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73,000 ethi sebezama ukuthi bafinyelele abantu endaweni abasebenzela kuzo.
Okwamanje sesibhalise abantu abangu 73,012. Kulaba ababhalisileyo omama abangu 35,165.
Inhlanganiso ezizimele zodwa lazo seziqalile ukufundisa abantu ngokuvota emalokitshini ehlukeneyo kobulawayo. Unumzana Thomas Sithole ongumqondisi weGetshenge uthi asebezamile ukubambisana lezeki ekukhankaseleni ukuthi uZulu kobulawayo abhalise ukuvota.
Uma sikhangela inani labantu asebebhalise ukuvota eliku 73,000 kathesi, sibona ngani linani liphansi kakhulu sikhangela idolobho elikhulu njengeBulawayo. Ngakho ke njengenhlanganiso ezizimele zodwa sisebenza kanzima kakhulu, sizama ukuthi sibonise abantu isidingeko sokuthi bebuye bezoregister ukwenzela ukuthi bephatheke kukhetho luka 2018.
Umnumzana Gift Khwalima oyisakhamuzi saseNkulumane uthe lokhe engakaze ahlangane labafundisa ngokuvota abezeki laloba eseke wahlangana labamabandla ombusazwe.
Abantu bevote registration abezeki sesike sababona, kodwa sibabone mina njengami ngibabone phakathi edrobheni. Okungangokuthi kithi emalokitshini ngapha esibantu esibabona ngabamabandla ombangazwe, kodwa abantu bombangazwe laba akula bangasinceda ngakho ngoba ayisibo abayi babadonsa izeki.
Isikhulumi sebandla esiphikisayo umnumzana iPithule Maphosa uthe ukungabhalisi kwabantu ukuvota kuyadanisa kakhulu, njalo izeki kumele yesule udaba lokukhipha ubufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi.
Amafigures aphuma kathesi ayasidanisa kakhulu, ikakhulu isikhangele ilizwe lonke nje, lanxa ehle kakhulu endaweni zeMathebeleni ikakhulu eBulawayo. Besikhangela nje amafigures anamhlanje iBulawayo siphakathi kwe 17 le 18% of inumber efunekayo abakhangela ukuthi iza register. Kodwa masikhangela isizathu samalow figures, indaba ye proof of residence le ecelwa izeki.
Amabandla azimele wodwa alokhe ekhankasela ukwesulwa kobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi, i-proof of residence. Izeki yahlela ukuthi izafinyelela ukubhalisa abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu amane 444,000 kobulawayo kuphela. EHarare kubhalise abantu abedlula amakhulu amathathu enkulungwane 309,951. Kuthi eManicaland sekubhalise abangamakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa enkulungwane 271,160. EMashonaland Central kubhalise abantu abangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane 205,609. EMashonaland East sekubhalise abantu abangamakhulu amabili alamachumi amahlanu enkulungwane 259,731. Kuthi eMashonaland West sekubhalise abantu abafika phose amakhulu amabili enkulungwane 197,238. EMashingo sekubhalise abantu abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha enkulungwane 264,844. Kuthi eMathebeleland North sekubhalise abantu abazinkulungwane ezilikhulu 106,906. EMiglands sekubhalise abangamakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa enkulungwane 272,000 2013 kuthi eMathebeleland and South sekubhalise abazinkulungwane ezingamachumi ayisichiyagalombili lane 84,324. Inani labantu asebebhalise eZimbabwe yonke jikelele bayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamachumi amane 2,043,302. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhushwa yi-Commission ebona ngezokhetho i-ZEC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Daniel North, eMashingo, Chivi Central, E North, Nase South. Mashingo North, South, West, Le Central. Le Mashingo Ebe. E Matebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi. E Matebeleland South, E Matovo North, Kanyele South. E Bubulima East, Kanyele West. Enkabazwe, E Midland, Gokwe South, Le Central. Gokwe, Sasami. Mberengwa, West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela inxabangxoza ekhona kubandla lezanu PF esibangele umnumzana Emerson Mnangagwa wabaleka elizweni. Kambe lilubona njani lolu daba ikakhulu lina abahlala kwamanye amazwe? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amalunga ebandla lezombusazwe eMelika elamaDemocrats enelise ukunqoba kukhetho oluqhutshwe izolo esigabeni esitshiyeneyo ezigoqela eVirginia, iNew Jersey lezinye. Kulesizalwane ezine zaseSomalia esezihlala eMelika ezincintise kulolu khetho zanqoba. Abantu laba bancintise kukhetho lamakhansili edolobho leMinneapolis City Council abagoqela uAbdi Wasame lo Mohamed Noor. Isizalwane saseZimbabwe esincintise kukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika, uMnumzana Solomon Tembo unqotshwe kakubi kulolu khetho ngobe vele engumeya uMnumzana Ed Polonsky labanye ekade bencintisana laye izolo. Kubika uChris Gande.
UTembo ongusomabhizimusi ungene kukhetho elethemba lokuthi uzanqoba, kodwa unqotshiwe wemukela impumela wathi ngabe abantu beyevota ngobuningi ubezanqoba, njalo wengezelela esithi iningi labasekeli bakhe liswele indlela zokuhambisa kundawo zokuyavota. Abantu kabayanga vota ngobuningi ngenxa yomkhathi obungamanga kahle kusina izulu njalo kuhodola. UPalosi unqobe ngamavoti azinkulungwane ezine, elandelwa umnumzana Nat Heyman webandla lama-Republicans, yena othole amavoti achiyane lawakhe ngamakhulu amathathu nje kuphela. UTembo yena uthole amavoti angamakhulu amane nje kuphela, elandelwa umnumzana John Ingram othole amavoti angamakhulu amane. UTembo uchayele uPalosky ihlombe wamfisela inhlanhla.
You know, I would like first of all to congratulate Mayor Polonsky aka winner.
Ngizaqala ngokutshayela ihlombe omunye wami onqobileyo uMnumzana Paulowski, ngoba bekuvele kuzanqoba oyedwa phakathi kwethu sobahlanu abakade bencintisa. Balutshwani abantu abaze ukuzovota ngoba izulu belisina. Abaningi bavotile uMnumzana Paulowski ngoba ngowebandla lamaDemocrats, kukanti mina ngincintise ngizimele.
UPaulowski wetheswa amacala ambalwa awukuchaphaza imali yomkhankaso wakhe, kodwa uyalilandula leli cala. Uzathoniswa ngozibandlela. Ngise-Allentown, ePennsylvania, nginguChris Gande.
Umkhosi wokupha imivuzo abeZimbabwe abasebenzela ukuthuthukisa lapho abahlala khona lasekhaya, oweZimbabwe Achievers Awards walonyaka uza kwenziwa ngempela viki ngomgqibelo edolobheni le-Dallas, eTexas, khonapha eMelika. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Yebo, ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguveza intokozo Sibusiso Nkomo. Abangaziyo bangibiza ngoveza Nkomo. KuZimbabwe Achievers lonyaka ngingu-chairman weZimbabwe Achievers Award USA. So yimi ngikhomba konke nje ukuthi ubone ukuthi ama-activity esiwenzayo wonke ayaphumelela.
Kanti khona vele sibisibili kuyini iZimba Achievers Awards?
iZimba Achievers i-organization yaqaliswa e-UK ngabona sokule maybe iminyaka engu-6. Injongo yethu yokubana sidinge abantu bakithi abeZimbabwe abangapha ku-diaspora ukuthi sitshengise abanye bethu ukuthi abakhona abethu abenza kuhle, abezinto eziqakathekileyo kuma-community ethu lase sihlala khona. Njengangapha i-USA, i-USA inkulu. Asazani sonke. Mina ngihlala e-Dallas, abantu abase-Dallas angibazi. Kuthi kwezikhathi kulabanye engizwa ukuthi uzibani wenza so. Nami sengikhanya ukuthi kanti engana ngimazi. So sifuna ukuthi sibekwazi ukuthi kulabantu who are achieving izinto eziningi-ningi ezinkulu ezizakathekileyo, singazikhangeli phansi njengabantu baseZimbabwe, sizikhangele ukuthi lathi we can move forward despite i-situation yethu ekhaya.
Uyiqalise nini eyangapha e-America?
E-America sile minyaka emithathu. Abantu bangikhona esibakhangelayo nabantu esibatshelwa i-society, kathambi sibadinga thina njengeZimbabwe Achievers. Siyafaka ku-internet ukubana abantu besitshela ukuthi kulozibani bani osendaweni engaka uyenza lokho lalokho. Sesifaka amabizo lawo okwakathesi ama-votes avuliwe ukuthi lihambe kuZimba Achievers Awards .com USA edition, bese lifuna ukuthi hayi lo ungani yenze ezi-right kakhulu, bese limvotela yalo umuntu bana ukube nguye ongawina. So into enkulu ukuthi sifuna ukuthi sazi abantu bonke labo engxenye ngencedo omunye layo oza ukuthi nami yinto engifuna ukuyenza le. Abe sedingwa-ke lowo muntu ukuthi aqale ukuthi laye athole imizamo yokufika khona.
umkhosi omkhulu wezima Achievers Awards ayeka 2017 lonyaka wenzelwa ngapi?
Lonyaka si Dallas ngapha kwase Texas. Sebenzise endaweni okuthiwa yi Dallas Marriott Quorum ese Addison. Ihotel enhle. Kufuna ukuthi lathi phela lapho esenzela khona singenza umthimba engani sisemakhaya. Kumele senzele lathi ukuthi sisendaweni ekahle. Kodwa kayisibulali lapho ezikhwameni nxa sezingena khona. Lathi sifike sicece sigqoke sibone abantu besikhanye sibahle. Ke umhla kaMgqibelo mhla ka-11 November ngolwezi.
Lamahlandla ehlukeneyo abantu abazaphiwa imivuzo.
Kula ma-awards obo Businessman of the Year, Young Achiever of the Year, Academic Award. Kusuba lamanye athandwa ngabantu o People's Choice ukubana umuntu le ingane ngepopular ukubana hayi lowo ngumuntu wabantu. Kube sokusiba lama-award yokubana i-community okade kunede i-community yethu within i-America.
Nkuthazo bani ongayinika labo abangakezwa nge-ZAA?
Mna inkuthazo ukuthi buyani si-celebrate sikholise silabantu bethu. Nxa ulokho abantu bekube lo mbuzo bengangithinta mina ngocingo, inumber zami ngu-817-937-0150 ngapha kwase-Texas. Kodwa kasihlanganeni ama-tickets alokho ekhona $60 ngomuntu and kuyabe kulokudla futhi asiphonge uhlangane nje sokukhangelana. Sesibona la-entertainment kulo mfana lonyaka ongu-MC wethu okuthiwa ngu-Alfred Gainga. Alfred comedian ngapha uyahlekisa abantu kakhulu, uvele ekhaya kathesi wahlekisa abantu ekhaya angabona imbambo kabasela. So lo mfana kuthiwa ngu-Peter Tolani oyabe nguye ozabe uhlabela la izingoma zakhe olama-CD. I-event yangkhona sikholisa mhla ka-11 November eDallas, Texas, eDallas Marriott Quorum. Abafuna ukuza i-airport i-Dallas Fort Worth Airport. Ukungena $60 regular. Abafuna ukuhlala kumatafula lawa abantu abezikhulu ama-VIP $75 ngomuntu. I-website ngu-ZimbabweAchieversAwards.com. Then uzadinga lapho kubhalwe khona USA.
Umnumzana Vezintokozo Nkomo ngumgcini sihlalo wekomiti eqoqa umkhosi weZimbabwe Achievers Awards obexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu ababaleka emzini yabo besesaba uhulumende kaBashar al-Assad kweleSyria. Abanye babo sebeyiziphepheli eTurkey, eLebanon, leJordan, lapho kuleziphepheli ezedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamajuma amahlanu, 655,000. Phakathi kweziphepheli lezi kulabantwana abaningi okumangalisayo abalimeleyo lasebalinyazwa ingqondo. Abanye abantwana laba balamanxeba ayesabekayo kulandela ababhekana lakho bengakabaleki elizweni labo. Sokutholakale imali kuhlangothi lweMelika oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department osolubambisana lenhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-Polar Center for Social and Economic Development kanye le-Asia Development Training kwele-Jordan ukuthi kuncedwe iziphepheli lezi. I-Polar isebenza lenhlanganiso ezigoqela e-Al-Badar Center, Al-Hussein Center, Syria Without Borders, le Al-Salam Center, ekunikeni abafuna uncedo, inyawo zokuzibazela, lokunye okufanayo, kanye lokusiza labo abafundiswa ukuhamba, ulandela ukulimala kwabo. Uhulumende weMelika usenike inhlanganiso ezinje, amabhiliyoni phose amathathu amadola, $2.9 billion. Imali le isetshenziswa njalo ekuphandeni omaqhuphula abafakwa ngamalocaja.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi abasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abaseleyo kuZANU-PF bazaxotshwa. Yena uMnangagwa sebalekile elizweni njalo ubikwa eseSouth Africa esithi wesabela impilo yakhe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.